Bato RCCC rinoti vatsigiri veZANU-PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU-PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi emedia center, vakuru vebato RCCC vazoita musangano wevakavhara magonhi. Papera musangano uyu, vatungamirira vakusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri Muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Last time tine press conference yatanga tinayo, asi tashamiswa kuti mayouth eZANU-PF aungana pamedia center patanga tichifanira kuita press conference iyoyo, vakatanga kuita mhirizhonga vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Isi tinoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena, vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuziva kuti zvi masamba asiyana. Violence yavari kuita iyi kuda kutyidzira vanhu kumaruzevha. Violence yavari kuita iyi yokubvarura vanhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tirikuti hatisi kudzokera shure ayo.
VCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato, vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veTPC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo, nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU-PF une chekuita neregaria yeTPC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemi mhirizhonga kuno kumusangano, vakuru vemusangano vamunangagwa purezidendi neutungamiri hwese havatenderi mhirizhonga zvisinei nokuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei. Hatitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwo enyika kana tichigadzirisa nyaya dzemhirizhonga.
Murongi wemabasa muZimbabwe Election Support Network amai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka.
Tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga, nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Mukuru wemedia center vaNS Mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo, vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana.
Pano apa ndepekuti vanhu vauye, vangava vebato ripi, vangava veZANU-PF, vangava veCCC, vangava veMDCT, veZanundonga kana bato ripi zvaro, kana zvimwe zvizvarwa zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau. Saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka, hazvienderani noutongo hwechitereza.
Vamakone vashorawo sangano rinoona nezvesarudzo munyika veZimbabwe Electoral Commission vachiti riri kutadza kuvapa gwaro revavhoti sezvinosungirwa nemutemo wenyika kuti vanyatsoongorora zviri kuitika mukuganhurwa kwematunhu kuitira sarudzo kana kuti delimitation. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weZEC vaJasper Mangwana kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi munguva pfupi yadarika, vaMangwana vakaudza Studio 7 kuti vachabata basa rekuganhura miganho nemazvo uye zviri pachena. VaMangwana vaudzawo bepanhau reHerald kuti munhu wese akasununguka kunoona gwaro revavhoti pasina muripo, vachiti avo vari kuda gwaro revavhoti rese ndivo vachabhadhariswa. Gwaro revavhoti riri kunzi rinenge richida mari inovavarira kusvika kuzviuru mazana maviri zvemadhora ekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.